vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro weTriple C vaGift Australosis vati izvi zvinoratidza kuti veruzhinji havasi kufara nekubata kukuru kuitwa vaSkala navangari Vhume. Asi vamugwadi vati nyaya dzavaSkala navangari Vhume dzinopedzwa nematare chete.
Hazvina maturo zvinyorwa izvozvo uye hazvitadzisi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa emutemo nekutongwa kwenyanya kuti vaite basa ravo. Uyezve vanhu vaenda kunonyora izvozvo kuparamendi makwara. Dei vanga vaine ushingi vachiti vanoda kuona kuburiswa kwevanhu ava byginya as they are trying to portray. Kuidei vangoenda kakuchikurubhi, handiti vari kuchikurubhi nekumatirongo, dei vaenda kaikoko vanopedzerana nevakavachengeta, nekusoziva kuti vakachengetwa ikoko zviri pamutemo.
Vamukundiwo vati chakonzera izvi inyaya yekuti nyaya hadzisi kutongwa zvakanaka mumatare.
Zvakubuda izvi zvakuratidza kuti vanhu vaakushungurudzika nehumbembendoka neudzvanyiriri huri kuitwa hwekuramba vawiwa navangari Vhume vakavharirwa ivo vasina nemhosva dzavakaita.
VaSkala vakasungwa gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare moBlessing Ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva mumatare. VaSkala vakazopomerwa nyaya yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga, kuvhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare nekuita zvisina maturo. Vakazobatwa nemhosva yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya dzemumatare, iyo vakazokwidza kudare repamusoro vachipikiswa kubatwa kwavo nemhosva. Vangari Vhume vakatongerwawo kugara mujeri kwemakore matatu, rimwe chete rikasendekwa parutivi mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuratidzira zvinamhirizhonga mukati muna Chikunguru 2020, mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement iro ravanotungamirira. Vangari Vhume vari kupikisawo kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa uyu mudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.